kunyange hazvo mutambo wecricket wasandura vatungamiri veZimbabwe cricket ukasandura zvekare vararidzi pamadiro hapana chiri kusanduka pakuzvambaradzwa kwechikwata chemachevrons icho chatarisana zvekare nenjodzi yekutadza kuenda kumakundano e2019 World Cup. Musi wechipiri machevrons akakundwa nevachanyi veWest Indies nemaranzizana negumi nemanomwe mumutambo wavo wekutanga wematest izvo zvasiya vateveri vechikwata ichi vachidaidzira kuti vatambi varipo pari zvino vakoniwa vochipawo vamwe vatsva mukana. Kunyange hazvo Hamilton Masakadza, Graham Creamer, Brandon Taylor naShaun Williams vakakwira muhurongwa hwevatambi hwakabuditswa neveInternational Cricket Council nechitatu veruzhinji kusanganisa vaKingston Marange havasi kufara nematambiro ari kuita machevrons sechikwata kunyanya pamutambo neWest Indies.
Matambiro avakaita maresults ndo aita kuti vanhu vasavafarire vanhu kunyanya vari kugunununa performance yavo was not good.
Chikwata ichi chatadza kukunda kana mumutambo mumwe chete wematest kwemakore maviri apfuura. Mutsigiri weManicaland Mountaineers vashingirai miti vanoti zvave kuvaremera kuenda kunhandare kunoona chikwata ichi chichitamba.
Isusu semasupporters ecricket, cricket tinoda zvikuru asi kana kuiona iko zvino hatichaoni.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushayiswa mukana wekuona zvikwata zvepamusoro zvekune dzimwe nyika izvo zvisisade kushanya muZimbabwe nekuti hapasisina chavanowana kana kudzidza mukutamba nechikwata cheZimbabwe. Muongorori wezvemitambo Vafarai Kambamura vanoti Zimbabwe yasandura vatungamiri veZimbabwe cricket kukauya vararidzi vakawanda vachisiyiswa basa asi zvinhu hazvisi kusanduka zvichireva izvo kuti dambudziko riri pavatambi avo vari kuremerwa nemutambo.
Zviri kutodiwa kutobvisa kubvira kumacoaches vatambi vacho. Ezvinezvi takutodawo vapfanha vechidiki. Ndinoona ndokutoti tienderere mberi nekuti vanhu vari pava haiwa vaneta vakwegura takuda vapfanha vechidiki.
Vamiti vanoti zviri nani kupadza chikwata chiripo kovakwa chimwe.
Pane basa rekuti vaite chero chero. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana vabviswa vamwe vanhu vakuwedzerwa vanoti gonei takawanda chezvo muno munyika 13 million.
Mutambo wechipiri wemachevrons neWest Indies uri kutanga musi wesvondo apo captain wechikwata ichi Graham Creamer avimbisa shanduko mumatambiro avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Michael Cariati.